8 April 2018,
musangano weMDC muAmerica wakaita musangano wokutsvaga kuti musangano wofamba sei uchienda mberi mushure mekunge avo vainge vakange vari mumusangano vachitungamirira vakange vabuda mubato votsigira rimwe bato kana kuti vane mamwe maonero anopokana kana kupesana nemafambiro atiri kuita semusangano. Saka vanhu vakazogara pasi, vanhu vemusangano vakati, aiwa, hatingasiye musangano wedu, hatingaramire munda wedu kumakudo, tigai tigare pasi titsvage kuti tofambisa sei basa. Saka saizvozvo vanhu vachitsvaga kuti vofambisa sei basa, takaona kuti hatitendere inonzi power vacuum mumusangano. Saka vanhu vakagara pasi vakasarudza vanofanira kubata kubva panguva ino kusvika pagore rinouya tichienda kucongress.
Saka vakasarudzwa ndavanaani, Dr. Mazudzi?
Pakagadzirwa inonzi dare repamusoro rinotungamira muno muUnited States riri pari zvino an interim structure, asi rine simba rokubata kusvika pana April gore rinouya tichienda kucongress. Saka takasarudza vatungamiri vachibva kumativi kana kumatunhu akasiyana siyana, sezvatinoona kuti America inzvimbo yakakura. Saka takaedza nepatinogona napo kuti tisanganise vanhu vanobva kunzvimbo dzakasiyana siyana kuitira kuti musangano wedu uende mberi, asi chinangwa chedu chikuru chisiri chezvigaro, asi chokuti basa rifambe mberi. Saka pari zvino tine chairman weprovince yeUnited States of America anovava Zvidzai Ruzvito vanogara kustate yeOhio muno muAmerica. Vice chairman takaisa vanonzi vaJoseph Nyamanjiwa vari kuTexas State. Secretary weAmerica pari zvino ndiri wamuri kutaura naye, Dr. Wangu Mazodze, ndiri muno muNew York. Organizing Secretary pari zvino ndi Nicholas Murozvi Mada vari kuPennsylvania. Trezara takaisa vanoziva Owen Ndlovu vanova ivo vari kuIndiana State. Information and Publicity kuburiswa nekuvanzwa kwamashoko, Dr. Sanford Mukasa vari kuPennsylvania. Vakamira vari paWomen's Assembly yedu vari chairlady vanonzi Amai Dina Mudzirwa vari kuPennsylvania. Youth Chairperson weYouth Assembly MDC muAmerica vanoitwa leader Edmund Musara. Saka ava ndo vakasano kubata pari zvino vachifambisa basa richienda mberi tichigadzira mastructure zvedu muno muAmerica.
Asi Dr. Mazodze, tinonzwa kuti vanga vakabata basa muno muAmerica vachiri kuti ndo vari panyanga komiti yanga iripo, nokuti iri kuti yakasarudzwa kuCongress, munotii naizvozvo?
Hatigoni kupikisana navo nokuti nyanga dzakawanda uye nyanga dzinosiyana. Chavapo ndechokuti nyanga yavakabata ndeipi, ndeyemusangano upi, ndopavane nyaya. Asi wanda kupai ndihwo utungamiriri weMovement for Democratic Change inotungamirirwa naPresident Advocate Nelson Chamisa.
Koyo imwe nyaya, Dr. Mazodze, munonzi imi vari muno muAmerica vakapinda mukomiti yamataura mukurwisa kubvisa utungamiri huripo nenyaya yekuti huri kuramba kucherechedza vachamisa semutungamiri, munoti?
Inga mataura zvinonakidza chose, nokuti chokutanga isu hatisi kubvisa vari kuramba kucherechedza vachamisa, asi isu hatigoni kuva neutungamiri unotungamira musangano unotungamirirwa navachamisa iyezve vasingatendi muna vachamisa, nokuti musangano weMDC unotungamirirwa navachamisa. Zvino wese unopikisana kana unoramba kuti vachamisa havasi purezidendi wakangofanana navamunangagwa, nokuti vamunangagwa vavo havari kudaidza vachamisa vachiitira ti purezidendi, wakangofanana kwati noumwe munhu rimwewo bato. Ikodzero yake munhu kuti arambe kuti vachamisa havasi purezidendi. Saka hatisi mapato mamwe chete.